Kunyange anzo passport iswa ya e-passport iri kutarisirwa kupedza kubiwa kana kuchengetedzeka kwema passport zvizvarwa zveZimbabwe zvine mapassport ari kupera gore rino nerinouya zvinotanzvidza kufara nehurungwa uhu kuitira kuti zvikwanise kuwana magwaro ekugara munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakatarisana nekubhadhara mari inodarika $500 emadhora ekuAmerica munguva pfupi. Sezvo vachida kuti mapassport abude nekukurumidza, vazhinji vanogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe vari kubhadhara madhora $310 kuti vatore passport yekudhara kotomu kupera kwegore rinouya, vobvisazve $200 kuti vava nepassport itsva. VaJustice Muramba, avo vanogara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 parunare kuti varovera moyo padombo ndokunotoresa mwanasikana vavo passport itsva kunyange vachiziva kuti iri kumiswa gore rinouya.
Kana vakatongoanaunsa kuti maepassport haakushanda chete, vese vanhu vane mapassport asiri maepassport haachashanda, kuti ngati utongonoaplya futi imwe nyowani unorwa hondo yacho unoihwina. Zvinoreva kuti kuti uwane passport unenge wabhadhara 518.
Semunhu ane mukadzi nevana vatatu, vamuramba vaenderera mberi vachiti vakatarisana nedambudziko rekutsvaga mari inodarika chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kuti vakwanise kutora mapassport matsva aya. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 273 of 2021, uyo noti passport iri kushandiswa iko zvino ichamiswa kushanda muna zvitoro gore rinouya muchiitiko chichamanikidza vanhu kuti vatore e-passport. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia, vaChandrick Mwewa, vanoti vanoona richavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuzvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji kuti zviwane pasipoti itsva iyi.
Ini ndiri kuona kunge iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe, nekuti makore matatu apfuura hurumende yeZimbabwe yakanga ichitadza kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti. Ende tichitarisawo mapasipoti acho akanga ari mapasipoti ekuti anione sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Zvino kana vaisa imwe zvepasipoti idzva yekuti inoda zvakawanda zvekuti ikwanise kugadzirwa, richange riri dambudziko hombe kuti vakwanise kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti aya macho.
VaRonald Chikwenere vanogara muJohannesburg, South Africa, vanoti hurumende inogara ichida kuombesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei pasipoti yemuZimbabwe iriyo inodhura chete kana zvichienzaniswa nedzimwewo nyika.
Chokutanga ndechekuti we never know nenyaya yepolicy inconsistency yeZANUPF government. There are chances zokuti tinogona kungonzwa mapasipoti aya haachatoshandi. Saka zvinotorwa ndinenge ndatoaffectiwa. Ndinoda kufosa nditore mapasipoti either 100 kana 200 kana 200 emergency, nokuti ndinechitira kuti gare kuno kuzvakanaka. Ndoda kucommenta kuti panyaya yekuti pasipoti irunza 100 US kuna na South Africa, Botswana kupi kwese, mapasipoti anodhura $25. So we do expect kuti iyo government kana ichindroisa maelectronic passport ngaichiitawo take into cognizance fact yekuti we've been complaining about the high fees inochajiwa neZANUPF government compared to other SADC countries.
Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reBlanda muMalawi, vaCharles Nyengetere, vaudza Studio 7 parunare kuti passport itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kwemapassport.
Yakanaka chinhu aika kuti tekinoloji iri kuchinja, saka unoona kana zvinhu zvichinja. Yanga iripo maybe scanning yanga iri slow, but manziso manje inenge iri pasi. Papasipoti yakudhara yanga achimadzidzidzi anga kunetsa kuti kataka dhendi dzizazakucountries asi kuti havasi kudhindaniri. Saka zvanga hanetoi problem ungogara uchingotora passport now and then.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe vati vatumirwe mibvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Ndanzwa nekumiskotwa nditumirei mameseji enyu ndokupindurai.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yekufamba kwevanhu, muzvare Primrose Mandu, vanoti hurumende yava mubichi kutsvaga mari muvanhu vanogara kunze kwenyika.
Apa tiri kutoona kutoti hurumende iri kutoita inonzi fundraising muchirungu, vari kuteya mari kuti muvanhu.
Unofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe zvinogara kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.